chokwadi kuti seZimbabwe nezvizato zveshe tadzidzisa health board kudare remhosva nenyaya yekuti vakanyora tsamba vachindimisa kutindimirire manesi mubiberkat negotiating forum. Izvi vakazviita vachiti ini handikwanisi kumirira manesi kana ndichinge ndisiri kushanda muhurumende. Izvi takaona zvakaitwa zvichiri pamutemo zingavatisa kudare. Dare ragara pasi nhasi kuhigh court and high court yapa mutongo wekuti haina mvumo kundibvisa kuti ndimirire vashandi ndimirire manesi. Zvinoreva izvo kuti zvaitwa nani voiti zvavakanga vanyora. So in short tingamboti SSBoard yadyiwa neZimbabwe Nurses Association.
Imi kuzoti vatore danho iroro hamuchisiri mushandi wehurumende here?
Yes, ini ndakaregedza basa muhurumende.
Saka matanho amakutorai kuenda mberi ndehapi zvichitevera mutongo wapiwa nedare uyu?
Mutongo wapiwa nedare uri clear, wakajeka. Unongoreva iwo kuti inini ndiripo, hakuna kwandinoenda. Ndicharamba ndiripo ndakamirira vana mukoti mudare repipetite negotiating forum kumirira zvipimo zvavo sezvandaikuita kubva makore ose.
Imi sangano renyu rinongomirira vashandi vari muzvipatara zvehurumende chete here?
Isusu sebazi rezina reZimbabwe Nurses Association rinomirira vana mukoti. Tinomirira vana mukoti vakawanda vakasiyana-siyana. Tina vana mukoti vanoshanda kuhurumende, tina vana mukoti vanoshanda kumasiti kanzo, kunana Mutare, nana Harare City Council, kunana Gweru. Tine vana mukoti vanoshanda kumaprivate hospitals, kunana Matadei nemamwe maprivate hospitals. Nevashandi vari kumamission hospitals vatinomirira zvinova nhengo neZimbabwe Nurses Association. Saka isu kwatiri kana tina mukoti wekuprivate watavhotera kuti ave president kana kuti ave secretary general, anonga atoripo kumiririra vashandi vavo vose vari kuprivate vari mupublic sector zvichienda zvakadaro kana kumamission hospitals. Saka ndizvo zvazvatsinirwa nedare rehigh court kuti hazvinei nekuti munhu anoshanda papi kuti agozomiririra vashandi. Saka izvi zvabva zvaita kuti isu tive tine simba rakawanda rokumirira vashandi vedu pese pese kwavari